Mutongi wedare repamusoro Justice Chipo N. Lucy Mungwari vaendesa nyaya imberi zvichitevera chikumbiro chevachuchusi. Rimwe remagweta vatimba nevamwe vavo vaagents Gumbo vanoti vatambira chikumbiro chevachuchusi sezvo vange vasati vapindura magwaro avakakwidza kudare.
Saka tauya nhasi vachuchisi vakakumbira kudare. Dai nyaya iyi yaiswa mberi vhiki rinovuya. Kuzvinova zvinokwanisa kuti vaise minduro yavo kuchikumbiro chatakaisa kudare mangwana nenguva dza 11 AM. Saka tinotarisira kuti tichawana minduro iyoyo kubva kuvachuchisi. Kana taona mhinduro iyoyo, nyaya iyi dare rati ngaidzoke mudare nechipiri vhiki rinouya.
Vatimba nevamwe vavo vakasungwa musi wa16/10 kumba kwavo kuAvondale, apo vaicherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti Day of the African Child. Vari kupomerwa mhosva yekuti vaida kupesvedzera mhirizhonga nekusagadzikana munyika. Asi magweta avo anoti pakasungwa vanhu ava vainge vachigocha havo nyama nekucherechedza zuva iri. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.